taona gavana veTexas vachisaina biri mutemo wekuchinja maitirwo achaitwa kuvhota muno muTexas. Biri iri varisaina vachitaura kuti ibhiri richaunza yatingati pachirungu integrity pamaelections, vachiti rakanangana nekuda kudzivirira nyaya dzekubira maelections, kunyanya hazvo pasina umbowo hwokuti maelections akambobiwa hawo muTexas kana muno muAmerica.
Zvimwe zviri mubhiri iri ndezvipi?
Bhiri iri rinotaura zvinhu zvakawanda stereke richidzivirira zvimwe zvinhu zvarinoti zvingava zvichikanganisa yatinganzi integrity yemaelections, kunyanyanyanya zvinhu zvakaita senge kuvhota usiku, ingati overnight voting. Maelections mutemo uyu unotaura kuti mavoting station achave achivharwa na 7 o'clock, zvichireva kuti hapachisina kuvhota after work, yatingati kana mawapedza basa. Chimwe chiri kutaura futi mutemo uyu ndechekuti hapachisina inganzi drive through voting, iyo yaive ichiitsa kuti pasanyanyo kuita mitsetse yakawanda vanhu vachinovhota, vanhu vaingovhotera vari mota dzavo vachingosiyawo maballot papers avo vachivhota vachingoenda. Mutemo uyu uri kuunza futi atingati mapenalties kune vanova vachifungidzirwa kuti vari kubira maelections, tichiti pachirungu iri kucreate a new election penalties for vanenge vachivhotesa. Mutemo zvakare uyu uri kutaura uchiti uchaprotecta andinganzi mapartisan poll watchers, avo vanenge vakamirira mabato avo vanenge vachionawo maelections kuti ari kufamba sei. Uri kuwedzera masimba kune vanhu ivavo kuti vakwanisewo kuva vachiongorora maitirwo anenge achiita maelections muzuva racho remaelections. Mutemo uri kuinzawo zvekare yatingati new requirement yokuti pamamailin ballots, pamamailin voting, munhu anofanira kuprodusa pakurequesta mamailin ballots anofanira kuprodusa yatingati ID. So mutemo wanga uripo wanga usingati munhu anofanira kuprodusa ID, but uyu munyuwani wavo muTexas munomu uri kutaridza kuti vari kuti munhu achave achiprodusa ID kana achirequesta maballots anonzi mamailin ballots. Uri kuenza zvekare mutemo wokusunga avo vanhu vangave vachida kubatsira vanhu kuti vanovhota. Kudhara taiona kuti pane masangano kana maindividuals aibatsira vanhu kuti vawane atingati mamailin ballots vasina kumakumbira. Saka iko zvino mutemo uyu uri kutaura kuti ichava mhosva yekutumira vanhu maballot papers yayo pamutemo munyuwani, and ichava yatingati felony. Paiswa futi anonzi manew rules ekubatsira avo vanenge vachida kubatsirwa musi wekuvhota. So muchidembo tingati ndiwo manew rules aripo, mutemo munyuwani uripo waiswa navaGreg Abbott wekuTexas.
Vamasiye, ko vasingadi bhiri iri vari kuti vanoti?
Mutemo uyu wasangana neyatingati kusafara kwemademokrats nevanhu vanomirira kodzero dzekuvhota, vachiti mutemo uyu unoita go to attack yatingati sacred right yekuvhota muconstitution. Vanotaura vanoti kuvhota hakufanhi kuve kwakaoma kuita, kunofanira kuve kuri very easy kuti kuitwe, kuti right yatingati pachirungu fundamental ionekwe ichisvika kune wese newese munhu zvake anokwanisa kuvhota, kuti akwanise kuvhota musi wekuvhota wacho. And tinoona kuti mademokrats ekuTexas kunogwa vakambozama nepavanogona kuti vaiti yatingati advocacy yokumisa kana kudelaya kuti izvi mutemo uyu uvepo. I think mwedzi yapfuura ya mademokrats ekuTexas akamboboikota masessions eku 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 no ku Texas kuti mutemo uyo usa pinze pati hapana chakabuda pane izvozvo.
Pane zvinogona kuitwa here kuti biri iri risave mutemo?
Mutemo uyu uchapinda into yatingati effect after 90 days, 3 months. So pakati panhasi ne 90 days, 3 months zviripo izvi. Chingaitika nechekuti kuda matingati ma federal lawmakers anokwanisa kupasa mutemo unenge uchitaura wo kuti ma rights uchilaborate ma rights ekuvota muno ma America. But zvekuti uyu mutemo uyu wawaiswa na Greg Abbott unogwa kunzi uri unconstitutional. But izvi zvofa kuitika within 90 days zviripo. And futi chinokwanisa kuitika futi ndezvekuti Senate inokwanisa kuacta ichipasawo zvekare mutemo uri yatingati widespread unoaffecta kuvota muAmerica yese, uchisanganisira muTexas munomu, kuti kutaura kwavanenge vaiita muSenate, mutemo wavanenge vabudisa muSenate unokwanisa zvekare kurenda yatingati mutemo waiswa nanhasi na Greg Abbott kuti uve uchinzi hauna kukodzera. Saka muchidimbu tinoti mutemo waiswa na Greg Abbott uri kuaffecta population yemuTexas inova 16.6 million wapinda wasainwa nhasi and wa mutemo, but uchatanga kushanda after 3 months 90 days.